chekuti ihurumende yavamunangagwa vari kuti havanei nezvinoitwa nemapato anopikisa hanzi kupokana nokusanzwisisana nokurwa kuru muMDC Alliance neMDCT hazvinei nezvezanup f chingange chiri chokwadi hacho kana zuva rakabuda kwakajeka asi tinoziva kuti nyaya yekuparadza mapato anopikisa ragara riri basa rezanup f ndochinangwa chavo ndosaka ndivana Victor Matema Danda dana SK Moyo nana Tafadzwa Mugwadi vachigara vachitaura isusu sehurumende yezanup f totonakidzwa nokutonga tiri toga iri one party state saka hazvityise kuti zanup f nyange ichiramba kuti vada kuparadza MDC Alliance vari kushandisa matare kushandisa mitemo isimo mubukiro wemutemo kuti vaparadze mapato anopikisa hazvifambirani nemultiparty democracy izvozvozvo
asi katinonzwawo vamwe vanoongororawo zviri kuitika mune zvematongerwo enyika vangwenya vari kuti vanopikisa vacho vakangoitawo zinyekenyeke zvinogona kuita kuti mhepo dzipindewo
hapana mapato anopikisa akabatana muno munyika hazvipe zvakaitika ukaenda kusouth africa ndokwakuda vana cop vana eff ukaenda kukinya vaka hapana bato rinopikisa rinoba iyo zanup f pache zvavo yo kuna 1963 vakabuda muzap saka mukanzwa vanhu vachidaro vajoka kambotovataura kuti hanzina vanguya chimbouya ndimokudzidzisai hichi yepolitical opposition hapana mapato asingapatsanuki asi bumbiro remutemo harifanirwi rishandiswe nebato riri kutonga kuedzesera kuti zvinhu zvacho zvinge zvichikanganisika saka kupatsana kwemapato hazvina basa asi kana hurumende ichoshandisa mutemo ichitiwo MDC Alliance harisi bato ndiriro bato rakanyoreswa nedhe electoral court riro bato rakavhoterwa navanhu paballot paper zvokuratidza kuti zanup f iri kushandisa mitemo isiri pamutemo kukanganisa zviri mapato aiwa ini icho handi chokwadi vajonga